manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita23/2020. Makatirira kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kasema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso.
Kukuru wekuita transport kubva kuchinhoyi kusvika kuHarare kwakonzeresa kuti isusu ari kufamba pamaholidays panapa tipinde pamatambudziko just because kana ichikwira kubva pa3 chena pa6 ne100%, that means kuti hazvina risi kufambira zvakanaka.
Vanotakura veruzhinji vari kutora mukana wezoro rekisimusi kukwidza mari dzinobhadharwa neveruzhinji.
Urungwa yatorwa nhasi uraramba mangwana uzoradzwa musifaiti zvururu.
Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera otarisirwa kuuradzikwa muHarare nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 326. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 122 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu zana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava vanhu vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika uye vanhu gumi nevanomwe vanhu vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa. Izvavai kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu ane makumi mana nevana kana kuti 12,544. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezana nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 10,159 mushure mekunge vanhu makumi mana nevanomwe vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vava zviuru zviviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 2,059. Uwandu hwatakuzivisai uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kusema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso richiti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vangoni nduna vati zviri pachena kuti zvakaita navakasema pakatanga nyaya yavo zvinoratidza kuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Vanduna vati apo zvakabuda pachena kuti vakasema vainge vava kupomerwa mhosva vakatanga kudzima mbozhanhare dzavo pamwe nekushayikwa kwavaigara izvo zvinove mucherechedzo wekuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yatongwa. Vanduna vati kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richisungira kuti munhu wese anenge apara mhosva apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, matare ati mukana wokuzeya kuti munhu anokodzera kupiwa here mukana uyu kana kuti kwete. Gweta ravakasema vasitete kachere vaudza Studio 7 kuti vari kupikisa mutongo wapiwa nedare uyu.
Saka tiri kungobuda mudare ikozvinoizvi, saka paruling yapiwa nemutongi varikuti hazvina kukodzera kuti tapioka sema apiwe bheo nezvikonzero zvekuti pakabuda nyaya iyi akanga ainda akanga akamboshayikwa nemapurisa saka maonero edare ari kuti naizvozvo haakodzeri kupiwa bheo hapana garanti yekuti akapiwa bheo anozozviunza kudare kana akudiwa but zvisinei hazvo tazivisa dare kuti tinoda kutora nyaya toenda kuhigh court
vakasema avanova nemakurandarika makumi maviri vachishanda semuchuchusi vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa5 ndira masvondo maviri apfuura mutongo wedare repamusoro reHigh Court Justice Benjamin Chikwero vakapa mutongo wekuti Taj Musa Abdul nevamwe vake vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emuno semari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa mushure mokunge vakasema vabvuma kuti izvi zviitwe. Mutongo uyu wakamutsa mutauro munyika uye muchuchisi mukuru wehurumende vakumbira ihodzi vakamisa basa vakasema vachivapomera mhosva yekuti vainge vasina kutevera gwara rebasa uye vaifungidzira kuti vainge vaita zveuori panyaya iyi. Mune imwe nyaya yavanduna varamba chikumbiro chevaimbo vagurukota rehurumende yamaprisca chekuti dare rivape magwaro avo ekufambisa kuitira kuti vanorapwa kusouth africa vachiti hapana zvashanduka kubva pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso gore rapera. Vati hapana chikonzero chokuti amaimupfumira vapiwa magwaro avo ekufambisa maviri pari zvino vachiti dare rehigh court rakadzamisa pfungwa dzaro panyaya iyi. Amaimupfumira vane mapasipoti maviri diplomatic passport neimwe yemuno ine visa rekuuk asi vanduna vati vanobvumirana maimupfumira panyaya yekuti varikiswa patambo yekubatwa necovid-19 nekuti vamhangare kumapurisa ekuavondale kaviri pasvondo rese. Nekudaro vanduna vati amaimupfumira vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi kudzamura nyaya yavo yatongwa. Amaimupfumira avo vaimbo vegurukota rinoona nezvevashandi vari kupomerwa mhosva dzeuori mubazi iri nenational social security authority kana kuti nasa uye vave negore nemwedzi inodarika mishanu nyaya yavari kupomerwa isati yatanga kutongwa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa sezvo motokari nemabhazi zviri kupedza mazuva anosvika mashanu zviri mumutsetse. Izvi zvinonzi zvakakonzera kushaya kwemumwe mudzimai kuBeitbridge ari mubhazi achienda kuHarare. Mudzimai uyu anonzi akatanga nekufenda asati afa, kunyange hazvo vamwe vanhu vainge vari mubhazi vakaedza kumubatsira. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa serimwe danho rekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vakati mabhodha akurumidze kuvharwa izvozvo pakuti zvinhu zviite manyama mire nerongo apo vanhu vakawanda vari kudzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti International Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zviri kuitika.
Paita dambudziko guru panyaya yekuti South Africa iri kuvhara bhodha yaro na10 mushure mekunge mutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vaisa mutemo wecurfew pakatanga ipo kuti bhodha rava kuvharwa na10 zvakudzora nguva yekubatsirwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoida kuyambuka. Zvakukonzera zvikare dambudziko rekuti vamwe vanenge vaya vachimhanya vachiita hwakiti negonzo nenguva vachimhanyira kuti macovid-19 test certificates avo ange asina kudarika nguva yaakatarirwa kuti upenyu hwavo huno anorarama. Saka zvakanganisa zvikurusa vamwe ndo vanobvawo kuZimbabwe vachida kugumira mumesina vaine chiimbo chekuti vachashandisa macovid-19 certificate imwe chete kuenda nekudzoka. Saka vanenge vasisakwanisi kushandisa imwe chete zvopedza zvavadhurira kuti vange vachitestwa zvakare pakudzokera kuZimbabwe.
Vanhu vari kubhadhara mari kuti vange vachivhenekwa iyo COVID-19
zvari kuitikana zvekuti kana munhu akatestwa COVID paBeitbridge Border Post iri kuita iyo 170 rands Kana kuri ku South African side, it's valid for 72 hours. Kana kuri ku Zimbabwe, it's valid for 48 hours. Saka zvinosiyana nenyika kuti uri kupfuura nyika dzipi, but ma certificate ndiwo mamwe chete iwayo. Kana uchinge wangotestwa ipapo pa Bedbridge Border Post mukati muborder, inozongosiyana nekuti nyika yauri kupinda yacho ndeipi.
Zviri kufambawo sei sekunzwa kwamuri kuita iko ku Limpopo kunopinda vamwe vanhu zvisiri pamutemo. Tiri kumbonzwa zvichinziwo vamwe vanhu vari kunyura mumvura vachibva vafa iko zvino izvi nekuti mvura inenge yawandisa gore rino.
Border sango rinongori on. Kune varidzi veko vanoziva pekuyambuka napo. Saka vanhu varingoyambuka neborder sango iroro dzekuziva kwenyu. Asi kune vanenge varipo vana zvichiti ndo varidzi venzvimbo idzodzo ndo vanoziva kuti vanofamba vachiyambuka nepapi pasinganyudze.
Nguva ino kazhinji vemabhazi ava ndo pavanenge vowedzera mari dzekuti vanhu vange vachienda kuZimbabwe kana kuSouth Africa. Vanhu vari kubhadhara mari pari zvino.
Zvino izvi kubva muJohannesburg wakananga kuHarare kuri kuita iko 800 rands. Kubva muJohannesburg wakananga kuBulawayo kuri kuita 800 rands. Kuchitiwo kubva muJohannesburg wakananga kwaMutare kuri kuita 1000 rands.
Asi gore rino zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka dzimwe nyanzvi. Nyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vasafambe-fambe. Zvakamira sei kumabhodha uko? Vanhu vari kuenda here kuSouth Africa vakawanda kana kudzokerawo kuZimbabwe?
Hongu vanhu vari kuenda vakawandisa sekuti mabhodha tozotanga akavharwa. Vanhu vanga vakavharirwa vari kunze kwenyika. Saka haichisiri nyaya yekungoenda kuholiday chete, asi yaa nyaya yekutoti vanhuwo vava kutongowamukana wokubuda kubva kunyika dzekunze vachidzokera kunyika dzavo dzavanobva dzakafanana neZimbabwe.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kana kuti International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg. Apo veruzhinji vari kuita chipatapata kushanyira hama neshamwari munguva yezororo rekisimusi negoredzva, vanotakura veruzhinji vari kutora mukana uyu kuwedzera mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Nhundurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanotakura vanhu vari kutora mukana wezororo iri kukwidza mari dzavanobhadharisa veruzhinji. Mumwe wevanhu vasiri kufara nekukwidzwa kwemari idzi vaMike Chegura vanoti vakanzi vabhadhare madhora matanhatu ekuAmerica pamufambo unochiita madhora matatu ekuAmerica.
Kukuru yekuita transport kubva kuChinoyi kusvika kuHarare kwakonzeresa kuti isusu ari kufamba pamaholidays panapa tipinde pamatambudziko just because kana ichikwira kubva pa3 ichienda pa6 ne100%, that means kuti zvinhu harisi kufambira zvakanaka. Kana ichitonzi yakwira, that means kuti kana petro chaichai inenge yatokwirawo.
Mumwe mutyairi vagift maki vanoti sezvo vanga vasingaite mari yakawanda nekuda kwevanhu vashoma vaifamba nekuda kwemitemo yechirwere cheCOVID-19, vari kutora mukana uyu kukwidza mari sezvo vachifunga kuti vanhu vakawanda vachange vachifamba munguva yezororo.
Kuti kakakuratsi wakaitwa kema lockdown eCOVID kanogona ngokonzeresa futi kuti vanhu vangochingofamba nekuti vakutoti ndopatawanawo mukana kunoona chi kana futi wekukwidza futi.
Studio 7 nakukwanisa kunzwa kumapurisa kuti achaita sei nevanhu vari kukwidza mari dzekufambisa munguva yezororo. Asi mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marine Chombo vanoti hurumende haina kubvumidza kukwidzwa kuri kuitwa mari dzekufambisa nemotokari dzinotakura veruzhinji dzakazvimiririra.
Ko haina kukwidza mari dzekufambisa. Isu ndozvedu kunyanya ndezvekuti mhuri yeZimbabwe ifambe nzendo murunyararo zvisina njodzi uye ichibhadhara muripo wakaerekana.
Mai Chobo vayambirawo vose vari kutakura vanhu vasina magwaro akakwana kuti vachasungwa nemapurisa.
Pane mota dzisina mvumo dzekunge iri parodhi dziri kungotakura vanhu. Tiri kuyambira vanhu kuti mota idzodzi dzatiri kuona hadzifani kunge dzichikutakurai, uye muri kuona kuti dzimwe dzinenge dzakavharwa nemakadhibhokisi dzimwe newaya. Hazviite kuti vanhu vanenge vachikwira imomo vange vari sevo. Tinotoratidza kuti mota idzodzi hadzina matsamba magwaro anodiwa. Ivo vari kutakura ivava tiri kuona dzimwe nguva vanenge vachitokwidza mitengo yavo uye vachitakura panenge pasingabvumirwi. Iye zvino tinoshuvira kuti kudai mapurisa vaita basa ravo nemazvo sezvavanoita zvokuti vasunge idzi mota.
Nguva yezororo vanotakura vanhu vanokwidza mari dzekufamba nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuwanda kwevanhu vanenge vachifamba pamwe nekudhura kunenge kuchiita mafuta edzimotokari panguva ino yezororo rekisimisi pamwe negore idzva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakazivisa nemusi wechipiri mazita evanhu vanopfuura makumi maviri vavakapara regerero pamhosva dzose dzavakapara. Ukuwo vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vakashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa nyaya yekupinda zvisiri pamutemo kwevavanoti vasori veRussia vachisora mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica, vachiti izvi zvakakonzerwa nekushaya hanya kwavaTrump vasingachengetedze America. VaBiden vakati vane zvavachaita nenyaya iyi kana vatanga kushanda zviri pamutemo semutungamiri wenyika yeAmerica pavachatoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti zviri kuitwa navaTrump zviri pamutemo kunyange hazvo vanhu vasingazvifariri.
Kutambidzana kweutongi tinoona kuri kuramba kuchienderera mberi. VaBiden vari kuramba vachiita maappointments avo ari critical.
Pane chimwe chamboti chaitika here chinoita sokuti vanhu vasanyatsofara mune zvinangwa zvavaBiden kana kuti musarudzo dzavari kuita pavanhu vavanoda kuti vazoita makurukota avo?
Hapana chatati taona chakanyanya kudzama. Asi kungoti munongozivawo mumapato munenge muine within a party munenge muine mapisi nemapisi nemapisi. Saka vamwe nevamwe vanenge vachipusha ivo kuti dai wavo apinda pachinzvimbo.
VaTrump vava kumboratidzawo here kuda kushanda navaBiden mukutambidzana kweutongi?
Maonero atinoita vaTrump havasati vachinja mamiriro avo pakuti vaTrump haasi munhu uya wokuti achazobvuma kuti ndakakundwa.
VaTrump vabudisa mazita evanhu vanopfuura makumi maviri evanhu vavanoti varegererwa mhosva dzavo dzavakapara. Pane zvamukatitaurira pamusoro penyaya iyi?
Chokutanga ndechekuti izvo ava vanhu vavaregerera hatinoti mapardons zvinhu zvinoratidza kuti vaTrump munhu ari kugadzirira kuenda. Ava masimba ari mubumbiro remutemo weAmerica kuti president anotenderwa kuregerera vanhu vanenge vaine mhosva dzavakapara. Saka zvavari kuita izvi vaTrump zviri kutiratidza kuti munhu ari kugadzirira kuziva kuti musi wa20 January anenge asisina masimba iwayo, saka vari kutomashandisa. Tichitarisa kuti vanhu vavaregerera ava ndivanani, tinoona vazhinji vacho dziri dzatingati shamwari kana kuti vanhu vanenge varekomendwa neshamwari dzavo. Mapadoni awa inyaya yatichange tichiongorora nokutaura nezvazvo mumazuva ari kuteverawo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunare kuMaryland natanonoka wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 100 vakafa muNigeria nepamusana pechirwere cheyellow fever kubva mukutanga kwegore rino. Kunyange hazvo vanhu vagara vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi kubva muna 2004. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusavimbika nemushonga wenhomba uyu zvikuru kumaruwa rimwe rematambudziko ari kupa kuti chirwere ichi chinetse kupera muNigeria sezvo vamwe vari kuramba kubayiwa. Basa rekubatsira vanoshaya chinhu chinonzi nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reTexas muno muAmerica, Advocate James Bayanai, chiri muropa. Kubva muna 2010, Advocate Bayanai avo vanove gweta varikubatsira vana vechikoro vanoshaya varikumaruwa akasiyana siyana muZimbabwe kuburikidza nekuunganidza rubatsiro rwemabhuku nezvimwe zvinodiwa mukudzidza. Vanoti kubva nguva yavatanga sangano ravo reZimbabwe Youth Development Foundation Trust vakwanisa kubatsira zvikoro zvakawanda kwazvo zvemunharaunda yeChirumanzu neHurungwe. Mwedzi wapera, Advocate Bayanai kuburikidza nesangano ravo vakabatsira vasungwa vekuchikurubhi Maximum Security Prison nekuvatengera chikafu pamwe newheelchair. Vakauya muAmerica muna 2015 vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro zveugweta. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naAdvocate Bayanai kuti tinzwe nezvemabasa avari kuita.
Maprograms nemaprojects akawanda andinoita kuZimbabwe through foundation ndandakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust inozikanwa zvakare nerimwe zita rekuti Zimbabwe Spelling Bee. 2014 ndakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo patakaitanga donzo rangarire kusapota ma educational initiatives kuZimbabwe. Saka gore negore tinounganidza mabhuku nezvimwe zvinobatsira pakudzidza tichizvitumira kuZimbabwe zvichiendawo kuvana vatingati vari disadvantaged. Uyezve gore negore tinoti vana vaite macompetitions aya anonzi Spelling Bee. Vanosangana zvikoro nezvikoro voita macompetitions aya then vanenge vahwina tinogadzira timu yatinoti Zimbabwe Spelling Bee team inoenda kunokompita kuAfrica Spelling Bee Championship. Saka isusu hatingwaoni chete semacompetitions emaspellings aiwa, tinoona kuri kutraya kuti vana vave neyatingati pachirungu exposure.
Takaonawo muri kubatsirawo vasungwa vari kujeri rechikurubhi. Mungatitaurirawo pamusoro pechirongwa ichocho?
Yes, tese panenge paine need tinoona zvakanaka kuti tikwanise kupawo ehands kana rubatsiro. Sezvatakaita maweeks apfuura ayo kuti pane vamwe vasungwa vatakaonawo vanga vari kudzimbikana nekuti vanga vasingakwanisi kufamba, vanga vachiitambudzika zvakanyanya, then we decided kuti tivabatsirawo newheelchair through the Tilda Foundation. Saka takakwanisa kuvabatsira kuti vange vachinopiwa.
Pakuunganidza kwamunoita rubatsiro, matambudziko apa amuri kusanganawo nawo?
Vatinoshanda navo muno muAmerica maorganizations mamwe anotibatsirawo sezvo sokuti tiri kuunganidza zvinhu zvakaita sekuti tiri kuda kutraya kuti titumire container rinenge rakazara zvi. Organization inogona kungoti isusu tiri kukubatsirai nezvinhu asi hatisi kukupai mari yekuti mushipe. Saka shipping cost yese iri kwamuri, then isusuwo totanga kumhanya mhanya kuti tiwane chi mari yekuti tishipe. Kana kuti vanoti tinokupai half then half motsvagawo. Saka isusuwo kune vamwewo hamukwanisi kutibatsirawo here, hamukwanisi kutibatsirawo here kuti zvinhu zviende. Uye kana tasvika kuZimbabwe sometimes tinogona kunge izvinhu zvenyu zvinofanirwa kubhadhara juti.
Matauriro nyaya yekuti muri kushanda nezvikoro, iye zvino mune zvikoro zvingani zvamuri kushanda nazvo?
Tine zvikoro zvakawandisa zvinotipenda hazvo nekuti purogiramu ipi. Pachirumhanzi chaiko takashanda nemaschools akati wandei anosanganisira ana Maware Primary School. KuHurungwe takashandawo nemaschools akawandisa Hurungwe West.
Ndoupedza hangu ndichibvunzawo kuti iwo Advocate Bayanai vakazvarirwa kupi, vakakurira kupi?
Ini ndakazvarirwa kwaChirumanzu kuMidlands. Pandakazvarirwa ipapo ndikakurira ikoko kwaChirumanzu, ndikadzidza panonzi paHama High School. Primary yangu ndanga ndaitsira panonzi paMaware Primary School, kubva grade 1 kusvika grade 5. Ndikazoenda kuHighfield panonzi paMutasa Primary School, ndikaita grade 5, grade 6 and grade 7. Ndikazoendawo kuUniversity of Zimbabwe Law School kundanganoita zvidzidzo zvangu zvemutemo ndiri ikoko. Maverica 2015 ndopandakauya ndichiita zvidzidzo zvepamusoro yavanoti graduate school. So ndakaita masters yangu panonzi paTulane University Law School kuNew Orleans.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas muno muAmerica, Advocate James Bayanai vachitaura vari parunhare kuTexas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera uyo akashaya nezuro mangwanani acharadzikwa muHarare nemusiwechishanu masikati. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vemumhuri yekwaNdemera vazivisa kuti mutori wenhau dzemitambo mukuru uyu acharadzikwa kuZororo Memorial Park nechishanu masikati musi weKisimisi. Ari kutungamira basa rekuradzikwa kwaNdemera vachamunorwa Thomas Ndemera. Avo vanouye zvekare munin'ina wemufi vati zvese zvave mugwara remunzira yake mumba yekugumisira kuZororo Memorial Park.
Urongwa yati vanhasi urara mumba mangwana uzviradzikwa musi Friday Zororo zviraiti zvazvo.
VaNdemera vati mufi acharara mumba make mangwana asati aenda kunzvimbo yake yeZororo. Vatenda mukoma wavo nebasa guru raakabata pakashayika vabereki vavo.
Ndiye munhu akatoti akatori hero pila akaigama parents angu isi namakoma angu akashaya nedzimwe hama dzisisi masista angu. So pari zvino tasati tafu 3 vasikana 1 imi mukoma ange ndindasara.
Asi vati vari kukumbira rubatsiro rwemari yekuwedzera kubhadhara bhazi rinofarira kutakura veruzhinji kuenda kuZororo Memorial Park. Mwanakomana mukuru waTendai Ndemera Oliver ati arwadzikana zvikuru nekushaya kwababa vake avo vanga vachengeta mhuri yese.
Zvinhara vandirwadza zvapo kupedzisira. Vandirwadzisa maendera javaita zvizhinji hangu zvekutaura.
Ndemera ane nhoroondo yakasimba mukunyora nezvemitambo mushure mekushandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. Ndemera akadzingwa basa kuZim Papers muna kukadzi 2004 achipomerwa mhosva yekuve mutori wenhau weStudio 7. Vamwe vatori venhau vaviri vakadzingwa neZim Papers vachipomerwa mhosva yekushandira Studio 7 ndeRobson Sharuko naRex Mpisa. Sangano reReporters Without Borders rakakurudzira Zim Papers kuti idzosere vatori venhau ava pabasa, asi izvi hazvina kuitika kunze kwaSharuko. Zimbabwe Media Commission kudarikidza nemukuru wayo panguva iyi vatapataona mahoso yakati zvakaiitwa zvekudzingwa Ndemera nevamwe vake basa zvaive mugwara nekuti Voice of America yaishanda nechinangwa chekuvhiringa kugadzikana kweZimbabwe. Ndemera uyaizivikanwa nekuti ndemu akashaya ave nemakore 62 ekuberekwa uye asi havana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Chikwata cheFC Platinum chakunda chikwata cheSimba Stars chekuTanzania 1-0 mumakwikwi eChampions League. Dare redzimhosva ranyima muchuchisi wehurumende vatapiwa kusema mukana wekuti vabvise mari yechibatiso. Vanotakura veruzhinji vari kutora mukana wezororo rekisimusi kukwidza mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera otarisirwa kuradzikwa muHarare nemusi wechishanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isikati senda